Inini ni marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzerudza nasi chipiri kubvumbi 14 2020 uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muzimbabwe hunosvika pavanhu gumi nevanomwe dare redzimhosva rinopa mutongo wekuti madhokotera nevamwe vashandi vemuzvipatara vapiwe mbatya dzekuzvidzivirira vari pabasa uye kuti mapurisa asashungurudze vanhu vanenge vachizvifambira panguva iyo nyika yakavharwa nhengo dzeparamende dzinoti dzinoda kuva nechekuita muurongwa hwehurumende hwokurwisa kupararira kwecovid-19 uye kuti veruzhinji vange vachipiwa zvikwanisiro pakugadzira zvinhu zvekudzivirira chirwere ichi nyanzvi munyaya dzeupfumi dzozeya kuvhiringwa kuri kuitwa upfumi hwenyika nechirwere checoronavirus hurumende inoti yava kudzika mutemo unonanga vanhu vanofambisa mashoko emanyepo pamusoro pecovid-19 muchirongwa chedza connection palivetalk na 8 pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus takatarisa vechidiki vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 7270 ne9885 shortwave musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu